munyori wemabhuku echishona anosanganisira mapenzi, imbwa yemunhu, ndafa here nemamwe. Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose, kwete kwezuva rimwe chete pagore.
Kungurangarira kudanza kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete, kana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu. Zvinhu zvinoda kuti isu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi.
Vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai.
Nyika dzakabudirira vana Japan, vana China havamanikidze vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu, nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze chotisamu nechirungu, zvinomuremera nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English. Bati panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu.
Mashoko ava mabasa tsigirwa naDr. Tina Shemawere, vanova munyori nemudzidzisi zvakare.
Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana nerurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo.
Vamawere vawedzerwo vachiti
sezvo nyanzvi dzichiti mitauro inotakura culture neidentity yavanhu, kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo culture neidentity yevanhu. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara iwowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa.
Vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO vaCharles Chikunda vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa.
Kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro wamai, chingave chirungu kana kuti French kana kuti Portuguese. Izvi zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzo.
Vawedzerwo vachiti muZimbabwe bumbiro remutemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mutauro 16 mudzidzo, uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro. Vati chinonetsa zvimhinga idzo zvinotevera.
Pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mutauro. Ndikapa muenzaniso wekuti hatisati tane zvinyorwa zvekuti masvomhu adzidzwe nechindau kana kuti nechikorekore. Chechipiri, varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunge vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi. Chechitatu, unoonawo zvekuti panoita imwe mhingaidzo yekuti vabereki chaivo maparents akaita semi manharutende mayoung mothers munotomhanya izvokuti ndaendesa mwana wangu pagreshi yakati, nekuti zuva rechipiri chai akutotaura chirungu, hauchadi kuti ataure chishona chako.
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino. Zuva reInternational Mother Language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.